Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nakava Terreri, Tinosanga Zakarama Nero Anasi, Urumsuemu Govera, Chiwabu 14, 2022. Makaterera ku Studio 7, Nefinurenia, Trigitigam Zimbabwe, Zamunopu and Studio 7, Irimu Washington, D.C. Kwanza kuvanesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini dini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire ava vakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Kune mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakati votei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa wemazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANU-PF, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate maelections akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatina zvemazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. Mutungamiri wesangano iri Vaobeti Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varairidzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Danho ratikutora hatisi kukurudzira varayiridzi. Varayiridzi ndovauya kwatiri vachiti taremerwa, hatichagone kana chekubata, mapuraizisi akwira zvisingaiti, zvisadzoreke, mari haisi kuwedzera, hatichakwanisi kubhadhara mabhiuzi, upenyu hwedu hwaakunzwisatiti. Tikamba tanotarisa isu kumaregulations edu yaemploya, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisatiti zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino riwo semusi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinosatiti zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa, asi tisikazorori tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana atisangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvinhu zviri pamutemo, isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekuramwa mabasa nayo vamasaraudi?
Kwete hazvo, kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngaigare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2s Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumavirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou nevezim parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu ruri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuzeya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri wezim parks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata vaFarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumavirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi, kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika iwo 60-80% vaibva kunyika dzekumavirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirikusangana nawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadii vaFarao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza?
Tikoshera nekuti ndozvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumavirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrika dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrika kunyanyanya dzemusadhaki nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti tingati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrika. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara, nzou dziri kuwanda, miti iri kuparadzwa, nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera, ende zvakatikoshera kuti patichaenda kuConference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete, tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama, vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi, kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru muMilwaukee mudonhere Wisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira. Apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, mungatiitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa mai pashoni chitoro, ndiri kuPretoria kuMamelodi, ndiko kwandiri. Ndakazvitakurawo, saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndabuda mvura, ndatanga kurutsana kubuda mvura, ndobva ndasvika kwandanishinda kuEstras Clinic, then ndobva ndidirector kuMamelodi Hospital. Ndasvika kuhospital kuya, vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa passport. Ndikati pari zvino passport handina. Zvikanzi okay, wakakrosa sei border, tirikuda mari izvezvi tichitotanga kuakuatenda, tirikuda 470. Ndikati handina mari, pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi. Vakati muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo. Then ukarara muhamu vaikuda 1170 rands penight.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makuzvandausa neambulance, havana kana rubatsiro rwavandipa. Kana vachitaura nesu ndisu vanenge vachitirafura semaforena, vachitituka, vachita zvavanoda, asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari. Ndekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka. Asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi, uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwatingodawo semadzimai akazvitakura. Kana dekuru kuti vatibatawo zvakanaka, varega kutirafura, tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka, tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka. Ndozvete zvatinenge tichida, kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha, vachitituka. Hazvina kunaka.
Regai tiende timbonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anoti akabatsirwa mwana wake ari primicha pari zvino, asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu ndichiri muchipatara ndisati ndaudzwa bhiri rachona. Bhiri rachona bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara nekuti mwana wandakazvara epuretu. Mari dzachona dziri kubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero uchibva kuzvara ukasagarisa, chero ukazvara sanhasi kubva watobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma ubhadhara 2000, ukazvara neupashe ubhadhara 5000, ukagarisa ma80000, 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kubudiswa muchipatara? Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives. Nhasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuHonde Valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuChisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Madzinga muno chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki, vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes, nekuti vataitamba navo vanga vachibva Chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes idzodzidzi ndakatosvikawo pagrand ndichiona vari kutamba iyeye mukadzi yeye anga atoriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei, mabandiri ari kuita mukadzi uyu bana bhora kwaari kuita mukadzi here kana kuti murume? Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Mukadzi anonzi Nometa anobva kuChisuko ikoko achibva abvunza kuti haipi vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndekubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya, uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora. Iwari kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu nekuti ndii ndakafunda naye, ende uyezve ndandogara naye kuChisuko, ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru, asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chitiko chakazoitika ndechekuti musi wechitatu inini ndandiri nemiting yangu panapa, pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu, ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku, tiri kuda kuti titeerewo Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu, asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora, but munhu uyu ihanzvadzi yangu, ndakaberekwa nayo mudumbu rimwe chete. Inini ndokubva ndati aiwa handikwanisi kukuperekedzai kuenda nemi ikoko kwaakarohwa kwaChafa, regai ndikutumirei vanhu vanotomutora auye pano. ndokubvanda tuma varume vangu vanokwana kuita 6 vachibvanda kwokutora kumba kwako ndokubvauya panapa.
Auya padare penyu akati kudii?
Murisi muchedera ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo? Ndekutanga ipopapo akaramba kuti handiwaziwi. But ndokubvanda pasoko yedu kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti ii hanzvadzi yako ndakaberekwa naye mudoko ndiwe takazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ani kuziva here? Ndopaakabvunzwa murisi muchena achibva azoti inini ndinowaziwa hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri right asi inini nii hanzvadzi yangu asi inini nditori musataniki inini ndakajoina zvechisataniki. Ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe murisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu? Saka iye akati zvanja zvazviri zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo handikwanisi kuzvitsanangura papa rezvimwe izvi. Ndakamuti bvisa bvudzi rakwe chivigi chaka akapfeka chechikadhi akabva ati ndikabvisa wivhi ndinogona kudisappear 24 hours hakuzondioni panapa. Saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati inini satiri kungomutera kuti tiende naye kumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu uyu tichimushaya. Saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabvipo apapo. Kana inini ndaenda kubasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya zvetichazopedzisa soko iri tiri pamwe chete. Saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti inini ndandisigasiwo kuti iwewe uri murume ndokubva watorana wachienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara.
Saka pari nhasi varipi vaviri ava?
Wairewo vari mumaoko memapurisa ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yewa kwamutara mene kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu.
Asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa?
Isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva. Kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kunoku tinayo sechigariro chedu chetiwanhu hatichataona zvakadaro.
Pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo?
Ya tinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hatati tanasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei. Toda kuti titore matanho pabva pane zvawakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi.
Kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongochani munoti?
Kune vakatiwanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangowe chisatanizimu zvechisatanizimu hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because iwo pachavo pauiri waitoziwana.
Aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga
zvakakatendwa.
Manga makateerera kuna sabhuku madzinga vawebhista mhuru wemuward 1 kuhonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chengezi Platinum Stars chapa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura 10x4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa Mwaruwaru kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti Mwaruwaru akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kuNgezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds. Asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi. Asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nemapoints 25 mushure mekurova yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi. Tenax yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu, zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumanaja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyoko tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints 30 chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa kozi vapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndiraya ari kugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo 15 mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubatshiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngoSibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi likommission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labeCitizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Fort 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinyazwa lezo. Uqakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba abezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe yini. Kokana kuqathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakho na yini, kodwa kuqathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisane lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imihlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa okuqakathekileyo ukuthi after nxa imihlangano isiyenziwe kuphumani kuba le mpumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge-ekhaya vote sixoxisana lezekhi njalo nje especially eBulawayo province Mat North lase Mat South kodwa izikhalazo zethu baya bezihambisa khona le eHarare kucommission so esikufisayo ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu kola nalapha yana ukwenzeka ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi yisikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023. Kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga useneta obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo useneta Rejoice Timire Nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuzi ithi umthetho kaMongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi usewufakile kugwalo lwe-Government Gazette. IAthuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa yibunzima. IAthuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Pho uhulumende nxa eselumisile lolu hlelo kutsho ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelete.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweGEMS lolu lusebenza njani kahle kahle?
IGEMS luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seGEMS kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. Sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya apply iloan. Okwasethu sakakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumendo wase city abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bona baba opt out imali lokhu ithathu. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo luka uhulumendo lolu belibone ngani loza basiza. Baqala ukufuna ukuapplyela ama loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezisebenzi kahulumende sebephila ngamaloni lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloni sathola ukuthi nxa umuntu eseapplya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloni le kodwa nxa bethatha imali ye gems 2.5% abakunaki konke lokho
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iatools uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fukembu
Kweze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo emadobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi zithwale nzima ngoba ziphila ngokuthengisa izifuyo. Walpet Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha le-Veterinary Service ezantsi emaNdebeleni, umnumzana Enathi Mdlongwa, ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasemadobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo, umdlongo othi izifuyo ezisuka kulezi ndawo kazisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo ophinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi ezixoxelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Ngumnumzana Luka Ncube oyisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala ama-fees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babe fanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka sebefaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi sematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iround yethu lapha asikadibani nakho, khangelela ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-veterinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingeneli. Kwakathesa yayasikadistetwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lebathi asilimanga kufuze sithengise iy'nkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala i-school fees ezikolweni zinkomo. So kuzasi-affecta sibili kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi eGwambe Plumtree uthi wabona iy'nkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi siqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo Zulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka ungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabamba amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig ukwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats, iLEAD, elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLEAD sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela amapensheni yazi yiwe simancedayo futhi ngama-advise ngameshela njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhona sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime berejista ukuvota ukuthi manxa bentu we-census befika nje abantu bethini becooperate. Njalo nje futhi njengephathi ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-National Constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje kuparliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona kuparliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labalisa sike silwisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole ini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masalela, sehlangane lenhlupho eziningi umphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Kabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila abantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana balama different fathers. Sesihleka abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku-internet sibili siyabe sithethiswa siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuceda khonoku.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayelezana PF, LCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi, singatsholayo i-MDCT. Lina limi ngaphi khonapho? Libone yani lizanqoba nje? Lilabasekeli abaningi yini njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANU-PF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. umuntu wonke sukuma nje ake ngenisa umama esikhundleni sika president ngeke ngenisa uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle manje ikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengo president kanye wonke lamakansela akhe elite kanye wonke lama member of parliament akhe elite umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no ku women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilidi party silabo sibili ama abesilisa half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 nge-constitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead esixoxelayo eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elinga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center la ngumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu
no hayi siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo lawo abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe iqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayindawo bengahambi ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyeli kuyangaphi kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile okutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisizwa linani labantu abale mkhuhlane ethindwana ngocansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukusebenzisa ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa bephetha bonke abantu ethawni besifika lesi khathi lapho ongavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evalwe kodwa kathesi sibabona sebebuyele emsebenzini sibile. Hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala kuzindawo zonke. Umbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe emsigodini sasensuza khona ukudabuka khona umbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela, awukabi lamadlala deyini, njalo ingoma zakho zitholakala ngapi?
Sasebenzela phezwe album kunjengamanje sisebenzela phezwe album ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube or onke ama-social media ngiyatholakala. Ungabhala nje Mboniswa kumsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama-online stores akhona, YouTube.
Abalandeli ubatshela waphamazwe.
Abalandeli ngibatshela amazwi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli, and ngisazonenzela qhubeka ningisapote njengoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyona lo nyaka. So shethi balandeli ngiyalithanda, ngisazoba right nje, ngisazoniphekela kahle kuvuthu.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Simsimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili.
IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TRC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.